Mangwanana akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wechitatu ndira 29, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tiri kubudisa chirongwa ichi live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yokomekedza bazi rezvekwa Registrar General kuti riongorore nyaya yekubhadharisa mari kaviri kuri kuitwa vanhu vanenge vachida kutora magwaro ekufambisa kana kuti mapasipoti. Bazi reZimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat rinoti mhuri yevanhu vashanu yave kuda mari inosvika madhora zviuru zvina nezana rine makumi masere nemasere pamwedzi kuti ikwanise kurarama. Tichanzwawo zvamunofunga imi vateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotumira kuno kuStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakakomekedza bazi rekwa Registrar General kuti riongorore nyaya yekubhadhariswa mari kaviri kuri kuitwa vanhu vanenge vachida kutora magwaro ekufambisa kana kuti mapasipoti. Izvo zvinotevera kuwanikwa kwakaitwa mumwe mushandi kuchinoi achibhadharisa mumwe munhu akanga achida pasipoti mari yemadhora ekuAmerica pamwe nemabond. Mutoro wedu wenhau Nunurai Jena anotipa nyaya iyi ari kuchinoi.
Izvi zvakaitika gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe vachiona nemaziso avo apo mumwe mudzimai muzvari memashanu nematatu pamusoro pezvo ndokunzi vabhadhare zvakare madhora mazana matatu ane gumi nemasere emadhora ekuAmerica sezvo vakanga vachida pasipoti yechimbi chimbi. Vakazembe vakati vaudza vakuru vepamahofisi emuchinhoi kuti vafirefete zvakaitwa nemushandi uyu akanga achida kubhadharisa muzvare kasipo mari zvisiri pamutemo. Vakazembe vakatiwo zvavakaona zvinopa kuti zvizvarwa zvenyika zvinoshandira kune dzimwe nyika zvishore zvikuru hurumende nekuita uori.
The lady who was in the queue, she was asked to pay 53 RT. So we don't know whether that was a genuine mistake or it was intentional to frustrate her. But these are the things I'm talking about, that please, let's also serve our people with the dignity that they deserve. There's no reason for that person to have been asked to pay 53 Zim dollars when she made it very clear that I'm from the diaspora, I'm a diaspora.
Muzvarika sipo vakati vakanzi vatange kubhadhara madhora makumi mashanu nematatu emabond kunyange vakaudza mushandi uyu kuti vaida pasipoti yechimbi chimbi iyo inobhadharwa nemadhora ekuAmerica chete. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumukuru wepamahofisi epachinhoi kuti vachaita sei nenyaya yakanzi ifirefetwe navakazembe sezvo zvakaitwa nemushandi uyu zvisiri pamutemo. Vakazembe vakazoudza vatori venhau pavakapedza kushanya kwavo kuti havana kufara neunhu hwevamwe vashandi vekumahofisi aRegistrar General.
Which was probably valid, but you must understand that you are dealing with the public, so you just need to be a bit patient with them. Yes, because my mazwai se mo dzane vana vakawanda, I know ibasarenira ngovanira nesi kana tremburisa kana dra shopkeeper nosana nevanhu every day, so I know at times it's frustrating, but just try and be a bit patient with them and don't be emotional.
Vakazembe vakashoropodza kutadza kushanda kwevashandi nekuda kwekushayikwa kwemagetsi vachiti bazi rekwa Registrar General rinofanirwa kushandisa moto wezuva.
In our means that we can do to improve the service. But akuna bachingo chema kati kuti makonsumables. Tikuti sisu kana sister angu avachikwanisa kusevha vanhu 10 pazuva, iwo vesevha 2. Hapana makonsumables ipapo. Zvinhu zvinotariswa izvozvo. If we can reach our people out there using mobile means, then let's do it to make our people's lives easier. If we can have solar, kana magetsa arikutikanganisa, so let's deploy solar. Those are avenues that we can use.
Vakazembe vakati mutengo wepassport hausati wakwira, asi pane urongwa hwekukwidza mari sezvo zvikwanisiro zvekugadzira mapassport zviri kuvadhurira. Hurumende inogadzira mapasipoti zviuru zviviri pazuva ichiti inokwanisa kuwedzera kana ikawana zvikwanisiro zvinotengwa nemari yekuAmerica. Zembe vakati pane vanhu vanosvika 350 ezviuru vakamirira mapasipoti avo munyika yose, ukuwo 40 ezviuru vari vagari kumashonaland west chete. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunura Ijena.
Bazi reZimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStat runoti mhuri yevanhu vashanu yave kuda mari inosvika madhora zviuru zvina nezana rine makumi masere nemasere pamwedzi kuti ikwanise kurarama. Muna zviita mari iyi yainge iri pamadhora zviuru zvitatu nemazana matanhatu nemakumi mashanu nematanhatu. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyadza zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara.
Zvinhu zvatiruko zvatakatarisira tichitarisa kufamba kana kufikira kuva kuchiita zvinhu maprice ezvinhu muzvitoro. But makaona kuti miripo iri kupiwa vashandi mawedhi nemasarari avo ari fafa below poverty data line. On average mushandi ari kuwana about between 1,000 and 2,000. Saka zvikureva kuti vashandi vazhinji vari kurarama in poverty, yatingoti pachirungu iya working poverty muZimbabwe iri kuramba ichikwira, nekuti vashandi vazhinji mihoro yavo iri pasi pasi pe-poverty data line. Iwe inowe ndo mari inenge ichitarisa kunzi at least munhu anokwanisa kurarama oka upeni kari nani. Saka munhu wese anenge achichihora mari iri pasi pe-PDA anenge ari poor.
Asika vamwe vari kuti mari yacho inotodiwa inenge yakatoti wandei kudarika ipapo kana pachienzaniswa nezvinhu zvinodiwa nemunhu pamwedzi kana kuti nemhuri.
Ichokwadi ichocho. Mari makaona kukwira kwakusvika zvino, and poverty data line kazhinji inenge ichingotsveka zviri kuitika paofficial market, nekuti inflation rate muZimbabwe iringobata zvinhu zviri kuitika mufomal market. But makaona kuti Zimbabwe highly informalized, saka zvinhu zvakawanda zviri kuitika muinformal. Vamwe vari muinformal vazhinji vakuto havachadi kunge vachigashira mazini dollar. Vakuinsista kuti vabhadharwe nemaus dollar, but vashandi vazhinji vanenge vasina access kumaus dollar. Saka ichokwadi kuti even PDA yatiri kuta itori highly conservative, nekuti zvinhu zvizhinji zviri kuitika muinformal economy. Informal PDA haitreki zvinhu zviri kuitika muinformal economy. PDA iringotreka chete zvinhu zviri kuitika munana OK and munana Pick and Pay, muformal economy. But Zimbabwe ya highly informalized.
Saka kuti dambudziko iri rigadziriswe mushandi aono chouviri, pangaitwe sei chaizvo vachitambara?
Hai, dambudziko iroro I think problem yatakaita ndeyekukurumidza kubhana nyaya yemamouth currency, zvakaita kuti tirasikirwe nestability. Mouth currency yakambobatsira pakuunza stability muekonomy. Saka even makaona kukwira kwakuchiita money supply gore rapera on average by 80% pamwedzi, ikonomi yedu iri kudonha, zvazvichiita kuti inflation ikwire. Saka chekutangisisa chinofanira kuitwa we must live within our means. I think nyaya yefiscal discipline inyaya yakakoshesesa, nekuti government yakangoshaya fiscal discipline inopedza yakuprinda mari, inopedza yakuita zvimwe zvinhu zvinoita kuti mari inge isingabati kana kushandiswa zvakanaka, zvinozoita kuti muekonomi mushaye stability. Saka nyaya yestability, even nyaya yecurrency inofanira kuitwa relooked at, kutiona kuti what decisive measures can we take. Vamwe vangu vachitaura kuti no, tinogona kumbodzosa nyaya yemamouth currency, but hurumende haina intention kana kuti commitment yekuti zvinge zvichiitika saizvozvo. Saka I think idambudziko iroro, as long as tiine currency yedu uye pasina fiscal discipline, tichangoramba tiine matambudziko einflation, tichangoramba tiine matambudziko ekusagadzikana kwezvinhu. Saka I think ndo dambudziko riripo, rachitraya kupedzwawo TNF irikuinclusa government business neLabour yanga ichimbosangana kuti vakwanise kuona kuti zvii zvingaitwe kuti muekonomi muve nestability, macroeconomic stability, pave necurrency stability. but zviri kuti netse nyaya especially nyaya fiscal discipline I think ndoda mudzorede gombe hombe atisata kukwanisa ku ita live within our means saka i problem iyo going forward
nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano relabor and economic development research institute of zimbabwe Dr. Prosper Chitambara, vari parunhare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Muchirongwa chedu chatiri kutarisa mamiriro akaita nyaya dzechikafu matunhu akasiyana-siyana emunyika. Nhasi tiri kutarisa dunhu remashonaland west iro raizikanwa zvikuru nekurimwa kwechibage, fodya uye donje. Asi iye zvino dunhu iri zvinhu hazvichina kumira zvakanaka. Nhunhurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumakore akare mwedzi unowandira varimi vakawanda ndipo pavanenge vari muminda vachisakurira chibage kunyanya mumashonaland west. Asi nyaya yekusanaya zvakanaka kwemvura iri kupa kuti vamwe varimi vatange kudyarurira vachifunga kuti vangangowana chouviri. Izvi ndizvo zvatakaona zvichiitika pamusha pava Donald Musafare nemudzimai kumakonde avo vairima nemombe pakasvika Studio 7. VaMusafare vanoti hameno chibage chavari kudyarura ichi chikasvika.
Tarisiro chaichayo noti dzimwe mbeu iko zvino zvidyara January akutopera hatina fungiro kuti dzinogona kusvika ya plus kana kuti mari zviti pamwe dzinogona kusvika kana kuti dzinogona kutadza kusvika dzatikatangidzira kudyara dzakatsva nezuva ndidzo dzidzi dzamukona idzi dzatumbuka ma11
vatiwo chibage chavanga vakakohwa gore rapera chakapera zvekuti vave kutofunga zvekutengesa mombe kuti vatenge zvekudya
kana zvadai fanika izvovo vamwe tanga takasungira tibage togore rakapera nditoti hatirongodaiwo kushandisa nokuzongopindawo mumatanga edu imomo takutongotengesawo zvipfuwo kuti kunotenga chikafu
nhamo yenzara iyi yakatarisanawo namai chenai mukuruva vanogara munzvimbo inonzi tezvara kumangura
tumasaga tanga tiri mumba asi pari zvino manje takutoverengera kuti nzara yaita sei yapinda hatu zvichingodaro tipawanawo kabhagedhi kana usina tinda notsvaga upfumi ngodaro daro tisingaziwo chaakuteera chimvura yakateedza tingatiwo tingararame pakudii futi pakudya chete chete gorinai chataitofungidzira kuti ndochatisatanga kutoti ndochibage ichocho ndochakatsva zvokuti kamwe kari kutumbuka kakadai zvimwe chadai saka anonyatsoona kuti hapana upenyu hwakanyatsotitasa
vamwe vagari vekumola nesiyakobvu mudunhu rekariba vave kurarama nekudya midzi yemuti unozivikanwa nekuti mufanichimuka sezvo chikafu chaita chishoma vari kumaruva havasi ivo voga vakatarisana nenzara sezvo mumadhorobha akaita sekariba chinoi nekaroi vakawanda vari kudya nhoko dzezvironda nekudhura koita mitengo yezvekudya mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakazivisa kuti mutengo wehupfu waizodzika sezvo hurumende yaizobatsira makambani anotengesa chibage asi mumwe mugari wemuchinhoi vaisraeri nyandoro vanoti zvekudzikisa mutengo ndezvemumapepa sezvo hupfu hwakatobva hwatanga kushayika muzvitoro vanyandoro vanoti vezvematongerwo enyika havawanzoita zvavanotaura
hongu mutungamiri wenyika purezidendi vamunangagwa vakataura kuti hupfu tadzikisa asi chaakunyanya kuti tikakachamadzei ndechekuti vanotengesa kana kuti vatengerwa panenge pane gakava nekuti upfu hwacho hwai in short supply
asi imwe nhengo yebato rezanu pf vatobias goredema vanoti vemuzvitoro ndivo vari kuita zveukoronyera
pakudhura apapa hatingamboti zanu pf ndeiri kuionesa zvinhu asi kune makoronyera awo ari kuwanikwa wacho anoti achitora zvinhu hohwe nechip prize hohwenda kwavo kublack market vakutanga kutengesa neprize
vagoredema vanoti mutungamiri wenyika haana mhosva mukukwidzwa kwezvinhu muzvitoro
aiwa zvekukwira zvagara zvese masitoro munhu anotaura zvaa zvabva asi pamba penyu mamungambonziwa pamba penyu nhasi musala sadza tichaita hazvingambotikwa itingapinza baba vedu pamusoro pazviri papo kuti baba vane problem
imwe shirikadzi amai paida mwoyo nyoka vanoti vave kutorarama nemaricho kuti vakwanise kutenga zvekudya zvevana nevazukuru vavo
upfu kuti uwane unenge watosunga pamwe pachona ndinegara nevana avashandi simataurire atikuita apa kuti vana avashandi wati uyu waita kamari chotibatanidza tobatanidza totenga ka 10 kg tobva tabva ipapo shuga chaichai kuti uiwane ini ndinongozopesera ndati inini kana shuga yacho handimwe tea but shuga mumba mune musina unongovarira kuwana sauti nekuwana upfu iwoyo but upfu
yavo yakazara vakwegura vanoda kuyamurwa nezvekudya asi hapana chavari kupiwa
panyaya yechikafu muward medu muward 4 munyan section umu mune nzara because much it's a word location mane munagogo sekuru vaisagone kuzvishandira vamwe havana kunge vakabereka vamwe vana vacho vakaberekwa vakadzidza mabasa hapana vakangogara navo pamba so mune nzara yandiri kuona kuti dai nyika yaiona zvokuita machembera abatsirwa mune nzara murokesheno asi kwatinonzwa kunonyanya kupiwa kumarura saka choshamisa ndeyekuti chembere muebheni nechembere kurura zvakafanana dai yaita inform mapiro avanoita kumareseva vapa machembere yangoo taundi yezita
kudhura kwehupfu kwave kumanikidza vamwe mumadhorobha kuti vatenge hupfu mumigwagwa hunokwana zuva rimwe chete hunozivikanwa nekuti tutsaona mamwe masangano ari kubatsira hurumende kupa rubatsiro kumashonaland west anosanganisira WFP neRed Cross. Mukuru webazi rezvemagariro evanhu kumashonaland west amai Agnes Mutoo vanoti hurumende ine dhorobha vachiti vanhu vanosvika zviuru mazana matatu pavanhu vanodarika miriyoni imwe chete vari mudunhu remashonaland west vanoda rubatsiro. Vanoti nzvimbo dzinoda rubatsiro nechimbi chimbi dzinoti Kariba, Hurungwe, Makonde nezvimba ndiyo ane vanhu vakawanda vari kuda ruyamuro rwezvekudya nekukurumidza. Ndakamira Studio 7 muchinoi kumashonaland west ndini Nunurai Jena.
Iye zvino tomborisa zviri mumapepa nhau. Bepa na ube sesami mparamende ari nengo ezanu PF wa Gordon Chanda. Pamwe na kanzura we ward 13 amai Georgina Chirongoma vakasungwa nemhosva yekubachikafu chekubatsira vane nzara uye kubhadharisa vagari dzimari. Bepa na ure Chronicle rine nyaya inoti mutevedzeri wemutungamiri wenyika ava Constantino Chiwenga vari kugunun'una vachiti mukuru wematare Judge President George Chiveshe vane chekuita nemitongo yematare kuti irerekere kumudzimai wavo avari kunetsana naye muzvare Mary Mubayiwa. Bulawayo 24 News inoti mapurisa emubulawayo ari kutsvaga mbavha dzakapwanya motokari yemudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Munangagwa mukupera kwesvondo ndokuba zvinhu zvakasiyana-siyana. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo. Tinokurudzira vateereri kuti vasashandisa mashoko ekutuka vamwe.
Kozwai kozwai vashamari veStudio 7 apo vanamukoma Joseph Tanunuka wandi vanajonga kandimire vanablessing Zulu. Yevamwe handisina kudoma ndoda kutaura zvangu apa pachirwere checoronavhairasi apa. Hurumende inofanira kubaita ongororo zvakasimba pavanhu vanobva kuChina, otherwise vanogona kutiunzira chigwere muZimbabwe chikauraya vanhu, tugoti kuurawa nenzara, tugoti nechirwere zvinenge zvanyanya. Ndatenda hangu ndini Van Lasso ndiri pano paCape Town, South Africa.
Vuma, vuma iwe, vuma wasakara.
Vanenge wasakara madhara, havasingadi kubvuma kuti wasakara. Vaimboudzirirwa vakomana. Tinoromba, tinoromba nekurasikirwa negamba rakadai, vamutukudzi, tuku. Ndivo kavana Samanyanga, ndivo vakuru vakuru kava, takarasikirwa chokwadi. Takarasikirwa, takarasikirwa. Zvisinei, Mwari ndiye anotonga. Musafunganya pamusoro pewafa watisiya panyika, asi funganya iwe pamusoro pehwako upenyu kuti ramangwana rako richange riri papi, nekuti uyo watofa watozorora Doma shoko andino nyaradza hangu mhuri yekwa Mutukudzi nemhuri yese Zimbabwe nevateeri vose vaitevera. Mimhanzi yava Oliver Mutukudzi inova mhanzi inovaraidza chose. Upenyu inhava yebenzi unokumba zvose, unokumba zvakawanda.
Kazuwai vashamarari veStudio 7, makadini zvenyu kwamuri ikoko. Tinokumbirawo kuti kana maisa misoro yenhau mobva maipedzisa semaisira munenge maita, nekuti mukasiyira panzira isu tiine chidokwa-dokwa chekunzwa nhau dzizere dzamunenge matipa, hamuoni kuti munenge matinzwisa mwoyo. Tinokumbirawo nemutsa kuti zvamunenge mataura pamusoro yenhau mozozvipinzawo mukati menyaya yenyu, mozoteera henyu zvimwe zvamune musina kuisa pamusoro yenyu kuti zvinyatsokusvika zvakanaka kuvateereri vese. Ndatenda hangu.
Makadini vashamarari veStudio 7, ini ndinoitwawo Ngoni Phiri ndiri kuno kuCape Town. Ndinoti kwamuri tisisirowo chichemo chedu kuvakuru vari kutonga kuZimbabwe kuti haatatambura vakomana. Ndavatinzwirowo Ngoni vakomana kubva 1990 heri tichizvagwa varume kusvikana nhasi. Hatina kana basa ratakawana muZimbabwe tichingotambura, svika tave nevana vaviri chaivo. Tirongotambura tiri muno muCape Town muno. Tirimo mumapurazi mabasa emuno anorwadza varume. Ende toshuwa mhuri dzedu kuti tidzione. Chikumbiro chedu ndechekuti kana yasvika panguva yekuvhota iya, ndavati isusu tiri kuno kuSouth Africa tikwanise kuvhota tiri muno muSouth Africa. Kwete kuti hanzi kana tasvika nguva yekuvhota todzokera kumusha. Ari kuMalawi mwana weZimbabwe, ndavhotere kuMalawi. Ari kuAmerica, ndavhotere kuAmerica. Ari kuBotswana, ndavhotere kuBotswana. Ndokuti zvinhu zvinatsokufamba mumusha. Sei vachirambawo kuti tivhote tiri kuno.
PaStudio 7 apo parisei gaizika vana Blessing nemwajonga maaneka ungatsika kakashata. Kuti kana mukataura misoro yenyu yenhau hamuchatauri zvamo zvamambotaura kuti zvakazofamba sei. Kana ndisingakanganisi pamashure apo last week makataura nyaya yekuti vakasukuwere vari kutorerwa purazi ravo pamisoro yenhau, hamuna kuzozvipedza. Nhasi zvemataura nyaya dzemapasipoti idzi hamuna kudzipedza. Hatizivi kuti maakupafambisa sei. Gadzirisa ipapo wakomana.
Muchikamu chino chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, nhasi tiri kuenderera mberi tichitarisa nezvekutongwa kwemutungamiri weAmerica vaDonald Trump kana kuti impeachment. Vari kupomerwa mhosva mbiri dzinoti yekushandisa hofisi yavo zvisizvo pamwe nekuzvidza dare reparamende. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica vachitungamira sangano reZimbabwe Diaspora for Democracy vaCharles Mutama kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Ndinoona nyaya iyi yakaoma zvakasimba, nekuti tikatarisa nyaya yevanopa humbowo vari kunzi vawanikwa vachikokwa munyaya iyi kuti vape humbowo vaanahwo, iri kuitwa ngenyaya iyi ichaita makakatanwa kana kuomera mukuru wenyika vaDonald Trump. Kuburikidza tichitarisa vaJohn Bolton vari kunzi vachadaidzwa kuti vape humbowo, vari kunzi ivo vane humbowo hwakawanda kuburikidza nebhuku ravakanyora risati ratsikinurwa kana kubuditswa kuti vanhu vaverenge. Rinotarisirwa kunzi vaJohn Bolton vachataura kuti vaTrump vakati ivo Ukraine haifanirwa kubatsirwa maererano ayo nekuda kubatsira vaJoe Biden.
Tiri kuonawo kuti vamwe vari mubato ravaTrump vari kuti vaTrump vanogona kunge vakaita izvi, asi vari kuti haisi mhosva inoita kuti munhu abviswe pachigaro nayo. Munoti
ichokwadi, ruzhinji rwevemusangano rwemaRepublicans vari kuti haingave mhosva, asi vari kuona kuti vanokokwa kuti vaizopa humbowo. Vamwe vacho kuburikidza ivo vandataura vaJohn Bolton, munhu anoonekwa chaizvo achiremekedzwa pane zvaanotaura, nekuti anonzi iye mukuru aiwanikwa achinyora mabatiro aita basa rake pasi. Saka vari kuonekwa kuti pakukoka vanhu vane humbowo zvichavaisa panguva yakaoma, nekuti humbowo huchapomerwa vaTrump unenge huru humbo wakasimba zvikuru kuburikidza hazvo iwo vasingade kubvuma kuti vaTrump havana kunge vakapara mhosva. Saka vane humbo vachakokwa nevari kunzi ngavakokwe ndoo pane makwikwi acho ipapo.
Kune vamwewo vari kuti vaTrump vari kungosvibiswa nekuti America yatarisana nesarudzo dziri kuitwa gore rino. Saka inzira yaida kushandiswa nebato remaDemocrats kuti vaTrump vange vachisvibiswa. Munoti
zvinogona kudaro nekuti munongoziva nyaya dzematongerwo enyika muAmerica muno pakati pemarepublicans nemadhemocrats. Election yaakusvika kudaizvi inogona kunge iri nzira yakasimba zvikuru yekuda kuti vaTrump wanikwa vachisviba pamberi pevanhu vanosarudza vana vemuAmerica. Ichokwadi ichocho, asi ndinoona kunge hangu inini nyaya iyi inogona kutadza kubatira pavari nekuti vane ruzhinji rwakawanda runovafarira zvikuru. Tikaona kuti ivo vaTrump musi unoyu vakanga vari kune avo vairatidzira vanokurudzira upenyu hwevana vasati vazvarwa vacheche vanenge vari mukumbu. Saka vaTrump tinoona kuti vane vanhu vakawanda veruzhinji vanovakurudzira, asi vemadhemokrati vari kuzama zvikuru kuti vavarwise kuti vawanikwa vachipomerwa mhosva yekuda kurwisa imwe mutungamiri wemuamerica vaJoe Biden vachibatsirwa nenyika yekunze ine vaUkraine.
Chizvarwa cheZimbabwe uye vachitungamira sangano reZimbabwe Diaspora for Democracy vaCharles Mutama vari parunare muMaryland muno muAmerica neStudio 7. Kokambo wafunge iko kubva kuchikwata cheBundu Boys tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvongwa yedu yapera regai titarise musoro yenhau zvakare. Hurumende yokomekedza bazi rekwa Registrar General kuti riongorore nyaya yekubhadhariswa mari kaviri kuri kuitwa vanhu vanenge vachida kutora magwaro ekufambisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonika ine mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiya mina Standikile Mhlanga.
Soku isika disen